Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 31, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu munyika vari kukurudzirwa kuti nhasi vaende nouwandu hwavo kunhandare yeWhite City Stadium kunoonekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rabe kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvamatongerwo enyika. Semazuva ese tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezapu riri kukurudzira vanhu munyika kuti nhasi vaende nouwandu hwavo kunhandara yeWhite City Stadium kunoonekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa avo vakashaya nemusi wechina svondo rapera. VaDabengwa vari kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo mangwana kuNtavazinduna Matabeleland North. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka.
Ya, nhasi varu kuenda kuWhite City, saka mabhazi achasimuka kuCity Hall na-quarter to 7 achienda kumatownship achitakura vanhu. Programu inotanga na-9 kuWhite City.
Saka muri kukurudzira vakateerera kuti vaite sei?
Pane mapick-up points agara akaiswa nemabhazi kana achitakura vanhu achienda kuWhite City, especially when it is organized by the government. Saka ngavaende kumapick-up points iwavo. Vanokwanisa ngavauye kuCity Hall by 6:45 to 7 o'clock, kuti mabhazi kana akusimuka achienda kumatownship osimuka nawo. But vanoziva mapick-up points ngavaende kumapick-up points acho.
Mutumbi uchazotakurwa kuenda kumusha kunoradzikwa riini? Ndinhasi uyu.
Haiwa, handi mutumbi uri kuenda kumusha mangwana Saturday. Saka I think uchaenda nemasoja, maybe nehelicopter, neSaturday. But zvanhasi zvichiri zveWhite City.
Nezuro zvinhu zvanga zvakamira sei? Makaswera muchiitei?
Kwanguri kugadzirira kwese kwese. Maprayers nezvimwe zvakadaro nevanhu vanoita maprograms vachisangana, because it affects so many people, vekuhurumende, vekuzapu, etc., etc. So they were having meetings here and there, nokuenda kunoona mavenues acho kuti zvinhu zvese zviripo, matoilets aripo, matende aripo and things like that.
Muri kufarawo here nerutsigiro rwamuri kuwana kubva kuhurumende nemhuri yeZimbabwe yese?
So far, on my side, I don't see any problem. It seems they are supporting even the food. They are giving in all the assistance they have.
Tiri kunzwawo kuti pane chimwe chikwata chakasimba chiri kubva kuSouth Africa. Mukazi kuti vanosvika riniwo munyika?
Ivavo pane komiti iri kudhira neizvozvo. I may make a mistake kuti ndivanani. I just know kuti kune vanhu vachauya kubva kuSouth Africa. Most probably vemukondo wesizwe, I understand. Vamwe vacho handisati ndava neshuwa navo kuti ndivanani vari kuuya.
Sachigaro vezapu vaIsaac Mabuka vange vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu inokwira zuva nezuva, ndiko kana zvichinge zvawanikwa munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica, vari kushanya muZimbabwe vanoti zvavari kuona hazvifadzi uye panodiwa kuitwa basa guru kuti zvinhu zvigadzikane. Tabata Profesa Masocha chinguva chishomanana chapfuura.
Ndakasvika nechitatu chevhiki yapera.
Chii chamuri kuona zvinhu zvakamira sei?
Zvinhu zvinenge zvakamira manyamamire nerongo tichitarisira nyaya dzoufumi kuti zvinhu mumazvitoro zviri kungokwira zuva nezuva. Ukauya nhasi zvava imwe purizi, ukauya mangwana zvava kutendeswa zvine umwe mutengo. Tikatarisa kudivi repeturo uku tinoona kuti anongova maraini namaraini. Pasina maraini panowanikwa peturo ndo paya pavanenge vachitoda maranzi kana maus chete, asi ruzhinji rweZimbabwe hakuna mari yorudzi irworwo. Saka vanotovata pamagaraji acho iwayo anenge achitengesa neRTGS kana EcoCash kana mabhondi, pasina kana pamwe chinouya. Vanhu vanopedza kana vhiki varipo uno kumasvingo kwandiri uku.
Mabasa makuru ari kuitwa ndeapi kana takatarisa kuoma kwazvakaita?
Mabasa ari kunyanya kuitwa makuru angava vanhu vari kuvakavaka zvavo vachivaka kudzimba kana mapropati avanhu vari kuzvikwenyika vanotumira mari zvozoita vaya vanongotengesa. Nokuti kana ukangoenda ingava street ipi zvayo neipi, pano munhu uri kutoita wakabasa kake kuti awane kurarama ipapo. Zvinonyanyo kurwadza chaizvo madzimai vanenge vane vana vadoko pamusika kunotonhora mazivano vachitengesa vari ipapo kuti vaone chokuenda nachokumba. Ndiwo mabasa atingatoti ariko. Aya aya mabasa anga akuwanda, tingatiwo kunotengeswa zvikafu mafast foods vana chikeri vana vana chikeni ini kuyoko vaisimbovhura kusvika mangwana kana kusvika pakati pousiku. Ike zvino vaokasira kuvhara nokuti hakusisina vanhu vachakwanisa kunodya chikafu ichocho. Saka mabasa ari kutopera ikoko kumafast foods kwese uku nokumwewo nekuti vanhu havana mari yokutenga.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika mese, munoona sekuti hurumende ichakwanisa kuzvigadzirisa here? Zvinhu zviri under control here? Vane control yavainayo here kana kuti zvinhu zvavakungoita madiro?
Control yokumapurizi uku havana. Vaitotaura zuro kana ivo minista vachiti havakwanisi kukondrola mapurizi. Zvinozoita izvo kuti vanhuwo zvavo vatenga ava vanenge vakungodhurisirwa nevamabhizinesi. Asi kamabhizinesi anenge achidhurisa vachiita kuti vawane chauviri akwanisiwo kuwana mari yokuzoodha. Saka ndiona sekuti hurumende haisisina kondrol yokuti chajai zvakati. Tikatarisa kumafizi avana vezvikoro ari kungokwira. Saka hurumende haina kondrol. Tikatarisa kupetro chaiyo iyoyi yakatanga dizero ndizero panapa yatova kuma$5 angava maRTGS kana mabhondi. Saka iri kungokwirawo painouya ipapo. Zvokuti tione kuti hurumende ine kondrol papi pacho hatisi kupavona.
Ko mukatarisa vanhu veruzhinji vamunosangana navo, munoona chinyi, munonzwa chii mune zvavanenge vachitaura?
Vanhu vari kutaura kuratidza kushungurudzika, kuratidza kutsamwa, kugumbuka kukuru zvikuru nokuti upenyu hwakavaomera. Upenyu hwakavaomera chaizvo, kungava kana kukuwana chokudya mumba, vana chaivo vandotaura navo ndakabva kune chimwe chikoro kunotaura navana zvandotsita chivakurudzira. Asi vana vazhinji vanenge vasina kukwanisa kubhadharirwa fees nokuti fizi yacho iri kungokwidzwa, vaichakwanisi kutenga kunyanya maRTGS. Saka vanhu vakagumbuka. Hatingadi kuvanzirana ipapo. Vanhu vakagumbuka, vanhu havasina chiedza chavari kuona mberi kuti kuchazovanakira. Vanhu vatoita zviya zvatoti vaita give up kuti hurumende ichakwanisa kuvabatsira.
Kana dini manga muri chipanga mazano wehurumende kana kuti wemutungamiriri wenyika, chii chokutanga chamungabakudza kuti aite?
Ndingakurudzira hurumende kuti ngaizame kutarisisa varombo. Varombo inato kuti dai vaimbokwanisa kuuya, kungava vakazviita disguise vambotaura navanhu vachiona kutambura kunoita kwavanhu kuti zvaikwanisa kuitika izvozvo, kuti vavone kuti vavobatsira vanhu nenzira ipi. Vanhu havasina, vazhinji vacho havasina gwara rokuti hurumende ichatibatsira papi. Saka zvisore hurumende ngari dzake zvasuku zvasi zasi chaiko, robva ikoko robetsera vari dzasi ikoko. Kana kuri kuti vaita iya inonzi stimulus package iya yakamboitwa kuAmerica ikokoko yokupa varombo kana zvimari, inongodzoka mumabhizinesi. Yadzoka mumabhizinesi odi mabasa omuka ikoko.
Professor Masocha tinotenda chaizvo nemashoko enyu. Tichakufonera zvekare muchititaurirawo zvamuri kuona munyika. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti sezvo rapedza nezvemusangano waro mukuru weCongress rave kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvematongerwo enyika. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti chasara ndechekuti mutungamiri akasarudzwa kuCongress kuGweru vaChamisa vadome makurukota avo mune zvimwe zvigaro zvisina kusadziswa kuCongress. VaMafume vanoti vatungamiri vakasarudzwa nevanhu vachasadzisa chivimbo chine vanhu mavari kuburikidza nokuburitsa nyika mumatope mairi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwangosara zvidiki diki zvidimbo dimbo zvokuti tipedzise. Pachada marepresentative ekunational council, maprovincial council achagara this week kuti vapedzise. Pane zvimwe zvinosara nenational council inozokwenenzvera zvinenge zvakaipa zvinenge zvichida kungogadziriswa zvidiki diki zvokuti tigadzire mbambo dzacho dzinatosunga. Tichingobva ipapo taakuchitarisana nenhamo dzenyika. Iko zvino patakamira pano takatarisana neq yakareba kudarika nyoka yenyaminyami. Takatarisana nenhamo yevanhu yakadzika kudarika mugodhi. Tiri kutarisana nekuneseka kuri kuitika ruzhinji rweZimbabwe. Mari haichina chaichatenga. Mugove pakupera kwemwedzi changova chipororo chemari, vanhu havasaziva kuti vodini. Saka inyaya yekuti vakatarisira mutungamiri wedu vaNelson Chamisa kuti vavape pundutso, vavape gwara rekuti vanofamba vachiinda nekupi.
Tinozova kuti vaChamisa ndo vanotarisirwa kunge vachizodomawo humwe hutungamiri hwebato renyu. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Vari mushishi rokubvunza makurukota avo, rokubvunza ruzhinji. Sezvamunoziva kutonga mazano, vanoapoenda vari ivo chokwadi, asi pakusarudza apa unobvunza uno neuyo kuti uchinge uchigadzirisa pati unge uchikwanisa kubatanidza. Saka vari mushishi rekuti vachazotsvaga makurukota nezvimwe zvakadaro zvakadaro zvichazoita kuzadzisa utungamiri hwemusangano wevanhu.
Zvigaro zvipi zvinozodomwa nemutungamiri webato?
Vachadoma deputy SG, deputy treasurer general, organizing na deputy organizing, information deputy, information secretary for local government, secretary for international relations na secretary for elections and then secretary research and policy. Anova ivo vanopinda mustanding committee. Vabva ipapo vachagadzira vamwe vanopinda mune national executive council. Vamwe vacho vanenge vachipuwa maportfolio ekuti vanenge vachishanda mune zvinhu zvakafanira sehealth, agriculture zvichiinda zvakadaro daro. Saka vachange vachidoma makurukota achange achipinda muleadership iyoyo.
Tinoonawo vamwe vaMafume vari kunyorawo madandemutande umu vachigunun'una kuti presidium yebato renyu haichisina umiriri hwevashandi. Munoti nenyaya iyo?
Vanonyunyuta avo vanhu vanongofunga kuti mutungamiri murume. Tabitha Khumalo aiva vice president weZCTU. Paulina Mpariwa akatomboitawo vice president weZCTU. Saka vanhu kazhinji vakasaona murume vanoti havana kuona utungamiri. Vanhu vasingazivi nhoroondo yepati. Madzimai iwawawo makurukota eLabour vakashandira Labour kubva vari twanana, kubva kushop floor kusvika vasvika kuutungamiri. Vakadzi vamira nemusangano vachibva kuLabour and tinavo mustanding committee. Tinofara neutsikiri hwavo. Zvido zvevashandi zviri kumiririra.
Avo vange vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya yekutoreswa mhiko kwemudzimai wegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika, Judge Lois Matanda Moyo, avo vavesachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukroniko, mune nyaya yekuti Mpindo Hospital ine dambudziko rekushomeka kwevana chiremba zvichinzi chipatara ichi chiri kuda makumi masere evana chiremba kuti chishande zvakanaka. Mudaily News mune nyaya inoti vanhu vatanga kushora gurukota rezvemari vamuturi Nyuve vachiti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye vanyuve havana gwara rekugadzirisa zvinhu munyika. MuFinancial Gazette vaimbove mukuru weBritish American Tobacco Zimbabwe Clara Mlambo vanotaura chikonzero chakaita kuti vasiye basa. Zimbabwe Independent inoti mitemo yekubatwa nekushandiswa kwemari yekunze kuri kuvhiringa makambani mazhinji. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi paStudio 7 zvekunyika kwedu zvanetsa zvenyika yedu yeZimbabwe tanetseka. Naiva munangagwa we, tanga tichikumbirisawo kana muri munhu ane moyo, kana muri munhu ane pfungwa chaidzo, kana muri munhu ane dignity, zvamaitita munyika yedu matirwadzisa isu macitizens eZimbabwe. As for us as the youths of the nation, you've killed our future. Munyika menyu chaimo chaimo hapana chinunzi chinokufamba. Every facet, every department, you've already killed it. Mvura chaiyo, you are failing to provide mvura, a basic commodity inodiwa nemunhu wese. Muma big towns, mvura haisi kurana. Zvirwere zvirogona kubuda break out anytime. Munyika menyu fuel hamuna. How can someone spend 2 to 3 weeks ari mukiu ye fuel yekuda kungoti anwe fuel chete chete? There's no fuel in the nation. Izvezvizvi magetsi munyika hamuna. Production yacho inoitwa sei? Chichi, how can a nation move forward with such a mess?
Nyika yedu kuti inakenoda vatungamiriri vatsva vane njere kufanana vachamisa. Ndo varume chaivo chaivo vatingati vane pfungwa dzekutonga nyika. Vana vamugabe nana munangagwa vakakona kutonga nyika. Nyika ichaiche vakapiwa nyika yakanaka iri number 1 muworld, vakaisiya vakaiuraya. Saka chavari kuita chikungotambudza vanhu, havasiye zvavari kutiitira. Zvese zvavari kuita hazvina munjere zvavakuita. Vanhu vakuru bhadha havadi kusiyana nezvavanoita, vari kusiye vana vatongera. Nyika ine upfumi hwavandisa asi vana vanotambura, zvobetsere izvozvo. Ivo vanomuva nemabhiliyoni musamba dzavo asi vanhu vanotambura, zvibetsere kugutsa mumwe munhu iwo achiurava nezvaa. Vatonge vachidiki ndo vanhu vanenjera, ndo vanoziva nhamo dzevanhu. Ivo havadi vanongofosta kungoti munhu ungadai ufostiwa. Gavhumendi yeZimbabwe, nyika yeZimbabwe yakafaiwa. Kunaka kwaya kuchatora nguva, hapana kunaka kwaita munyika kana isina mari yayo. Hakuna kunaka kwayo. Ndatenda ndine Romeo ndiri kuPretoria.
Uri sei kumadzikoma angu paVoice of America? Koma wande namukoma Blessing, koma Jonga nehanzvadzi dzangu idzo, muri sei kona Robasa Musanete? Koi mukasatotipa chirongwa zve, inenge chitori nzara chai chai. Handiri panyaya zvangu iyo yanga ichitaurwa naawawa vezanu PF. Chero zvinhu zvikashata sei, hapana pavanombobvuma kuti hano apa takundikana. Havaiti izvozvo, havabvumi. Vanongoramba vachingotaiwa zvichanaka zvichanaka. Panongonzi pamberi 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 pacho hapasvikwi. Nyika iri kutonyura wese, but vanenge vachingoti zvichanaka. Vega utadza kutoona kuti hazvisho apa takundikana. Ndokuramba vari mumasimba asi masimba vachitadza kuashandisa. Kusuduruka kwakanaka nguva ichiripo, Zimbabwe iende mberi nevamwe.
Magadi vashamarari veStudio 7 nevateereri mese, indanga chida kungotaurawo zvangu kuti kuva munangagwa zvawakati maoko avo akavhurika kugamuchira vanhu vese including naJamisa. Koizo chamisa zvari kuti ngatitaurana achivanyorera tsamba dzekuti ngatitaurana chakuvatadzisaivo kuti pamaoko avo akavhurika vamugamuchere chivataurana zvinhu zvinake. Because ngavangoziva zvekuti muridzi wembudzi akangove akati ngatitaurane pambudzi dzangu dziya, uyo akaba anofanirwa kutongobvuma because chinhu chokuba chinonetsa kuchigadzirisa uri wega.
Makadii zvenyu vashamarari vestudio 7 vana mukoma Hwande, vana Blessing Zvumba, vana Jonga. Ini ndiri kwaMutasa, ndiri pano paPretoria. Ndoda zvangu ngotaura pamusoro pezviri kuitwa nenyika yeZimbabwe. Handizivi zvavari kuita pabhodha pakuti vari kuzviitirei. Vana vanoti vachiinda zvekuti vanorerutsira zvinhu kuti vashandire nyika, vosvika zvepabhodha votorera vanhu zvinhu zvinosakisa kuti vabereki vararame, vabereki vanova vanovavhotera vacho. Zvino unganzi uri mubereki rudzii kana uchiti zvinhu mwana zvaandoshanda uko wozvikandira imba? Chii ichocho? Vana vanenge vachitambudzwa kune dzimwe nyika, vanotambudzwa kunana South Africa, kunana Botswana uko. Imi mogarira pamabhodha muchitorera, muchizvitorera zvinhu zvacho zvamunovatorera, munozviisa kupi? Amuoni kuti kutonga kwacho kutonga kusina kururama ikoko? Kutonga kwavo kwavanoita kutonga hatizivi kuti kutonga rudzii. Kana kuri kutinzi kutonga nedemo kwavari kuita, asi Mwari vanoona zvavari kuita izvi hazvina kururama. Ndinoti hangu ndatenda naizvozvo, Mwari avabatsiri nezvavanoita.
Makadiko vashamarari, makadiko vana Jonga. Ini ndinoitwa Clapperton Chirove, tipano paCape Town zvikapa. Ndari anonzi Munangarwa zvamunetsa vakomana. Pafe. Zvamunetsa akundikana, hapana ungoti akabata chino akasunga vanhu. Hameno kuti zvakamira sei, sitongorarama kuno kuJoni kuCape Town, hapana wochiriko still.
Makadiko vashamari veStudio 7 vaJonga. Zita rangu ndonzi Dixon kana kuti Clifford Nkomo, ndiri kuno kuSouth Africa kumaRisbeck. Chandoda kutaura pamusoro penyika yedu, nhau yokutanga yandoda kutaura inhau yeikonomi. Zvakudzokera paya pa2008, ndoona futi zvakutopfuura pa2008. Ngavachigara pasi vaNelson Chamisa navamunangagwa, please vambokurukurirana vagadzise nyika, vana veZimbabwe vatambure. Tarisai pabhodha, izvezvi pabhodha vanhu veZimbabwe tiri kuzama, tiri kuno kuSouth Africa kuti tibetsere vari kumusha. Tinotorerwa, tinokumbira kuti zvigadziriso yedu wei hama, tibetsere hama dzedu. Tinokumbirawo kuti mutiudzire hurumende, ndimunokwanisa kuti musvitse zvichemo zvedu. Ndatenda hangu.
Ava vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye muedzawo kutiudza zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti munyika muite zvakanaka. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuchengetedzwa kwenzvimbo dzinonamatira vechitendero chechiMoslem kana kuti mamosque kwawedzerwa munyika zhinji zvichitevera kurwiswa kwakaita dzimwe nyika, dzimwe nzvimbo idzi. Mwedzi weRamadhan uyo wakatanga musi wa7 Chivabvu unopera musi wa5 Chikumi. Naizvozvo vakuru vechitendero ichi vanoda kuti nzvimbo dzevatendi vavo dzichengetedzwe zvakasimba. Cameroon iri kushora nyika dzekunze ichiti zvinhu mumatunhu ayo anotaura chirungu hazvina kuipa sematauriro ari kuitwa. Kubva muna 2017 varwi vematunhu aya vari kurwisana neavo vanotaura chiFrench vachiti hurumende inosarura nekuti inoitira matunhu anotaura chifrench zvese ichisiya matunhu anotaura chirungu asina batiro yakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu hwevanhu vanopinda mumayunivhesiti muAmerica hunonzi huri kuramba huchidzira kwemakore manomwe anotevedzana. Ongororo yakaitwa nesangano rakazvimirira reNational Student Clearing House Research Center rinoti gore rino huwandu hwevadzidzi vakapinda mumayunivhesiti vapedza sekondari hwakadzika nemazana matatu ezviuru kubva pane vegore rapera. Matunhu emuAmerica anosanganisa Florida, California neIllinois ndiwo akaona kudzika kwakanyanya kwevana vechikoro pamayunivhesiti, asi matunhu eUtah, Georgia neNew Hampshire akawedzera vadzidzi kupfuura gore rapera. Ongororo iyi yakawana zvekuti vanhurume ndivo vanoramba kuenderera mberi nedzidzo kupfuura vanhukadzi. Pari zvino vanhukadzi vanopinda mumayunivhesiti vanoita zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana, kana kuti 58%. Zvinonzi pari zvino vana vechikoro vakapedza dzidzo dzesekondari vari mumayunivhesiti munyika vanopfuura mamiriyoni gumi nemanomwe, kana kuti uwandu hwavo hwakaenzana nevanhu vese vari munyika yeZimbabwe. Zvanguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu munyika vari kukurudzirwa kuti vaende nouwandu hwavo nhasi kunhandare yeWhite City Stadium kunoenekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rave kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvematongero enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka. Thank you.
Soku isika disenda bako.